Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira, maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya. Pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga, marents and staff vanhu vanenge vasina mari. Handioni sekuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro, asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28/10 uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakava panguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro, sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava, amai Gloria Kapuya, vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira, maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya. Pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga, marents and staff vanhu vanenge vasina mari. Handioni sekuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Muchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara. Ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rino iri. Ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isi tikatidama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15. Zvino ivo vabva vachikasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa. Asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare. Asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki, vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28/10 asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19.
Kubva musi wa27 chikunguru Katone ma mwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirai kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafanika takavhura musi wa28 chikumi tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa. Tinezvi takuenda muna Gunyana. Saka inini handizozivawo kuti taisata kunge tichitiregezere kuzvitaura kuti gadzirirai. Sevagariwega vaifananga vaziva kuti zvikoro zviri kuvhurwa manje manje.
Vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonzwa permanent secretary. Munyori mukuru achatumira secretary achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipanyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipam kuDawendeo pedyo nedhorobha reNorton kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zivi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitas. Mavisitas anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain reThe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvokupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vangavauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari anga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziyawo kuti kukoshina vanga marizinzi achona zvanga zvichifamba sei. Bhatana zvakatotinakira bhosi nyange mukatarisa nezveekonomi chaichaiyo kana yakajegwa nevanhu vari kudiaspora. Ikonomi chaichaiyo bhikozi kuti tinyatsorarama muno muka especially pakazonyatsotanga COVID ndo mahwani chaiwo chaiwo. Diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza. Vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12. Vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvarwa zveku Afghanistan makumi mashanu nechimwe inoti inogona kuchengeta zvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi De Beers yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo chesection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutevedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti zvakaitenderanwa munyika yeZambia nei vachitedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita vakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa zvichituko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger in because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahama uswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia, tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hwe World Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nehurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika kunyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi ma-by-election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapuresidendi mutsva takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia napuresidendi weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva ekiposa kudenda recovid nekuti magwaro ekufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika.
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAPND rava hakaende chilima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yeThe British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi vekuti vanofungiwa vaitharons vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri ri kuone mabudirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia neyenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevhu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukukidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri muSadhani.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato reDare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Saichigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS, which is equivalent to about 100 if not less, kuti ndomuri kuti tosurvivor sei imimi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi kuMinistry of Finance vanga vaenda zvikanzi veKuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defence kwenyu you4 under minister of defence takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest. guest nenyaya ye 16,000 iyoyo. Ava vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya dzikanzi nevaya vanga vachitaura kuti mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu. Which was yesterday. Pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro. Vakangosvika vakagarirwa nemapurisa vachibva vatorwa. Havana kutozomboswika kuna ofisa kuna director wavo angavati VMC3 iwe vachibva vatotorwa. Kwakunzwa kusendera.
Vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here?
Hapana mhosva ya vatu vataurwa iye zvino kuti mhosva yei. Kupira nezuro wacho vakatorwa vari 9. What happened was 4 vanga vakuenda kakuno kunotora tsamba yakanzi vari kuzotora yapadirector wacho ivani kutaura but vari 4 vamwe 5 vanga vari basi vachida kuzomirira kuti kana vauya netsamba voitarisawo tsamba yavo kuti vaitewo brief vataurire vamwe vavo kumadistrict kwavanga vabva. So nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese iye izvozvi ndaa kunora dhoktara nemi nemupurisa
apa muri kupi?
Ndiri law and order section.
Kupi?
Umwe wacho anditi ndiuye munezotaura ndiri muofisi make but the other one akuya kuzondidzinga pana ndakamira kuti by ban kucentral police station ku law and order section.
Okay. Saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwa ava?
Hapana chakatadzira. Hapana chakuchaitika. Hapana anything that. Havana kana chagati yaitwa. Loya aripo hamene umeviva. Vanga na 230 pamwedzi. Ndopachaka vachaisa macharge. We don't know.
Vanga vari Amos Gauke, sachigaro wesangano rakazvimirira roga rinorwira kodzero dzevakarwa hondo yerusununguko vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari paHarare Central Police Station. Guta remutare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvava kupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anochipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. VaTandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzeCovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwareducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvokuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo vatikurasa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
VaTandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba but asi pari zvino ndo imwe matarisiro yatakuta vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kadau zvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika yakakunywanda kana kuti ivhu rakanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva yawa tichingoenda nawo yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva and the same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tinotora ivhu ratifanira kunge tichirima ndoratinenge totora tichiisa dzimba. So tinotarisa kuti dai takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozoti mungamwe pasi mumwe pamusoro tozvida tikukurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugare wemamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vane tsika dzavo zvano radzika ama nevadi vazengzati siya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana pachirungu tinoti ari fufu ari ne full body saka kuzoti wamanikidza kana kuti akurudzira kuti vapise mudikano wavanenge atisiya patsika dzedu dzechinyakare zvinova zvinokanganisa kufunga kana nekuteedzerwa kunoitwa tsika dzedu totarisa kudio rekanzo kanzo iri kutiwo havasina nzvimbo yekuiga vanhu zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidi kwavo kwekanzuro vanenge vachiitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri pavi pekuti kanzuro nevaresidensi dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesakubva dangamvura chikanga wobos darlington murambi palmerston yevo westley destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu hwakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida uchitumira samba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonika ini mfaro, ndinwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, mrare zvakanaka vateereri, ndokusiya mchinzi kwa nauze, isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.